Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano vano vachipanga mazano chehurumende uye vachidzidzisa nyaya dzezveupfumi paUniversity of Zimbabwe vanoti hapana zvizhinji zvinobatsira nyika kubva mukudyidzana nekomesa pari zvino.
Komesa haikwanisi kubatsira Zimbabwe zvakanyanya. Nekuti nyika dzirimo komesa zhinji dzacho dzine matambudziko akawanda. Dzina upfumi wakati sedziri musadhaki.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti komesa inobatsira Zimbabwe zvakanyanya.
Komesa musika wakati kurei nokuti unobata nyika dzeEast neSouthern Africa. Saka zvichirova izvo kuti tinenge tiine mukana wakati kurei wekudyidzana nenyika dzakati wandei. Musika yekomesa yakati wandutswei ihombe kukunda yeSADC. Pari zvino vekomesa vari kutobatsira pane zvavari kuita muenzaniso wekuedza kusimudza maindastri edu, muenzaniso pane zvemakanda emombe. Zvichishandurwa kuti zvive zvinhu zvinogadzirwa zvisikaita seshangu nezvimwe zvakadaro.
Ko, kusarudzwa kwavamugabe kunobatsira here? VaDavid Noripiri vesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vanoti izvi zvakakosha zvikuru kuZimbabwe.
Mukaona maheads of states ese ekomesa vaakubvumirana kuti zvinge zvakamira zvakaita saizvozvo, vaonawo zvekare zvino zvinogona kutibatsira sekomesa yese. Kunyanya takatarisana neinstitutional memory.
Asi Dr. Mugano vanoti zvakangokosha munyaya dzezvematongerwo enyika chete. Vanorupiri vanotiwo semaonero avo vemabhizimisi vemuZimbabwe vari kuwana zvakawanda mukudyidzana nekomesa. Asi mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanoti nyika dzakabudirira dzakaita seChina ndizvo dziri kutadzisa komesa kushanda zvakanaka.
Inyaya yakakosha, asi izvezvi kuchine basa nokuti komesa haisi komesa countries haasi kutrader in between kutengeserana zvinhu kwakanyanya kutori pasi izvozvi. Saka takatarisira kuti president kana va vice chairperson tichaona kutengeserana zvinhu kwenyika dziri mukomesa kuchiitika zvitori nani pane zvatiri kuona izvezvi, nekuti makomesa countries ari kutenga kunobva kune dzimwe nyika dziri kure, asi iwo pachawo havasi kushandira pamwe chete vachitengeserana zvinhu zvinogadziriswa munyika dziri mukomesa China.
Nyika dziri mukomesa dzinosanganisira Burundi, Comoros, DRC, Djibouti, Egypt, Eritrea, Kenya, Libya, Malawi, Rwanda, Sudan nedzimwe. Chibvumirano chekutengeserana chekomesa chakanyoreranwa pasi muna 1993 kuKampala kuUganda. Vanhu vari munyika dziri mukomesa vanosvika mamiriyoni mazana mana nezviuru mazana mashanu. Uwandu hwemari inotengeseranwa mukomesa nenyika dzekunze inosvika mabhiriyoni makumi matanhatu. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.